Manera kanaka muri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera anhasi uri muswe mugovera gunyana 19/2020. Makaterera ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Zamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri mu Washington DC. Ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro Manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakasvika pazviuru zvinomwe nemazana matanhatu nemakumi mana nevanomwe.
Identity yemacandidates yedu MDC Alliance. MDC Alliance is not a party. It was just a treatment. Akashandisa kuti vadiiiiaiaaaoaimazino confusion at all.
MDCT inotungamirwa namuzvare Tokozane Kupe inoti iri kupinda musarudzo dzemabi-election ichishandisa zita rekuti MDC Alliance.
Ndokunonzi kupenga kwemhando pamusoro, asi chisikanyanyi kushamisa ndechekuti ukaona munhu akuzvichinja zita kuti ndonzi John iye ari Lucifer, zvinoreva kuti pane chaaona chakanaka muna John, pane zvaayamura muna John.
Asi MDC Alliance inoti zviri kuitwa neMDCT kupenga kwemhando yepamusoro-soro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro Manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakasvika pazviuru zvinomwe nemazana matanhatu nemakumi mana nevanomwe, kana kuti 7,647, zvichiteera kubatwa nechirwere ichi kwevanhu gumi nevana nezuro wakare. Vakabatwa vaine chirwere ichi nezuro vanhu vagara vari munyika. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika vachiri pamazana maviri nemakumi maviri nevana, kana kuti 224. Hurumende yakazivisawo nezuro Manheru kuti vanhu vapora kuchirwere ichi vava zviuru zvishanu nemazana masere nemakumi masere nevatatu, kana kuti 5883, zvichitevera kupona nezuro wakare kwevanhu makumi mana nevaviri. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi Manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana kubva muongororo dzaitwa nhasi. MDC iri kufanotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe yaita urongwa hwekucherechedza makore makumi maviri nerimwe chete kubva pakaumbwa bato iri muna 1999. Urongwa hwanhasi hwapindwa neutungamiri hweMDC mudunhu reHarare chete kuitira kuti vanhu vasaungana vakawanda senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Tatadza kubata munyori mukuru weMDCT vaDouglas Muonzora kuti tinzwe zvatora nzvimbo sezvo nharembozha yavo yanga ichinetsa kubata. Asi tabata sachigaro weMDCT vaMorgan Komechi, avo vatibato ravo riri kugadzirira kupinda musarudzo dzemabi-elections asi richashandisa zita rekuti MDC Alliance.
MDC tataura chipa vanhu simbiso kwadirection kwatakabva nekutiri kuenda. Timusangano wedu havafani kuronga hope kuti tiri kuenda. Chinhu chatasimbisa chikombe chekuti mavalues omusangano MDC akataura mubatsva democracy constitutionalism dom hazvifaniri kubetreiwa, kusunga sungwa izvozvo zvitiendeze mberi. Aiva the part of the party ichachuzwa navanhu, part of choice, party ichabatanidza vari veZimbabwe, party ichabatanidza maboka ese ari muZimbabwe, edha mapolitical parties here eda kuti machurch idachashanda nemastakeholders bato redu ringe richikuva.
Muri kuti imimi mune zvinangwa zvokuti izvo bato renyu ribatane nevanhu vese kuita kuti risimbe mukurwira kodzoro dzevanhu. Pane matanhi here amuri kuita kuti miedze kubatanawo nechikwata chinotungamirwa naNelson Chamisa musati mamboenda kunobatana nemamwe mapato?
Tekutanga ndechekuti ipo zvino tine tikana neprogram yekutsvaga replacement yavatsvangirai. Ichizi come very soon pa extraordinary congress. Ndechekutanga so that tinogadzira chisheni yeMDC team na leader. So that achapana mandate from the congress zvokuti ngatibatane achisvikini chitsvare chishoko ravashangira takanga siya vaipa nekuti batanai nechinhu chikuru kubatana kwetu kuvengana.
Pane mashoko ari kuti izvo imi matizvo munogona kushandisa zita reMDC Alliance, ichokwadi here ichocho?
Handiti munoziva kuti maMP atakabvisa mupalamende aya nemarecos maMP awa akasiya nzvimbo akabva paMDC Alliance list atimanzisa and makandelas atakabvisa zvakare akabva paMDC Alliance list and MDC Alliance is the MDC agreement. It's a name rakabudiswa out of there. MDC leadership now Shangri-La. Election. The Supreme Court ruled, and with the mandate and MDC agreement, MDC gained power over the MDC Alliance MPs and MDC Alliance contracts. So, kuna party of the MDC Alliance has, kuna MDC Alliance electoral party.
MDC Alliance in a mapato anosvika manomwe akaumba MDC Alliance. Imimi mapato aya ari kudivi kwenyu here?
But that is something she still is key at this particular moment. The moment is this key now. The moment some company is the laws of this country. I got this on the list of MDC line. And we cannot touch that. We don't return that position with the name of MDC because of the concept of identity. If we do that.
Vatereri vakaterera panguva ino. Vanganzwa kuti kudii muri kuenda here kunopinda musarudzo dzemai by-election muchisandisa zita rekuti MDC Alliance?
Togadzirira izvezvi kuenda kuma by-elections because zekia anoda kuti very soon vachapa program towards ma by-elections. It ended sometime in December, but they were waiting for a comprehensive program. But it's still going to be using our won't change their identity. Will use their identity as wash from the 18 election. The next election to 2023. In the 2018 election up to 2023, our identity, your candidacy, the next MDC Alliance. MDC Alliance is not a party. It was just a trade name. That's Shandy Sansi to add the election. So there must be no confusion at all.
Tachigarawo MDCT vaMorgan Komichi vachitaura vari parunhare vari muHarare. Mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance vaKilford Hlatiwayo vanoti bato ravo raitawo musangano weNational Executive rikabuda nezvisungo zvakati kuti izvo zvinosanganisira nhaurirano dzechokwadi pamwe nesarudzo dzemabuy elections.
Musangano wedu wedare guru repamusoro rinonzi reNational Executive wanga wakasangana wese nhasi kuHarare mushure mekunge National Standing Committee yakaita nezuro. Zvatanyanya kutarisisa inyaya yekutambudzika kuri vana veZimbabwe kusaremekedzwa kwekodzero dzevanhu, kuramba vanhu vachisungwa vachimbonyikidzwa kodzero dzavo. Apa tati vana veZimbabwe vanofanira kuti varatidze gwara varamba vachiendera mberi. Munoziva takataura gwara rinofanira kutorwa kuti vanhu vese tofanira kutenderana tobatsirana sevana veZimbabwe dila ni problem iri kunesa kudila ni crisis kudeta muZimbabwe. Saka nyaya iripo ndeyekuti isusu vana veZimbabwe tofanira kuenda pamberi kugasa matambudziko ari kutinetsa muZimbabwe, tichitendazve vekunze kuuya kwavari kuita kunoita kuti isusu tikwanise kuzvibatsira, tigare pasi titaurirane zviri zvifambe zvakanaka. Chimwezve changa chiripo mudariro inyaya yemabielections ari kuuya. Isusu semusangano tiri bato revanhu, tiri bato rakagara muvanhu, tiri bato rakaumbwa nevanhu. Vanhu ndo vanotungamirira bato mushure mekunge vapa pfungwa dzavo kuti zvakamira sei zvakadii zvakanaka.
Mataura imi kuti mataura nyaya yema by election tataura ne MDCT vari kuti izvo vari kuendawo zvakare kunopinda muma by election iwaya asi vachange vachishandisa zita rekuti MDC Alliance. Munoti kudii nazvo?
Ndokunonzi kupenga kwemhande pamusoro asi chisikanyanyi kushamisa ndechekuti ukaona munhu akuzvichinja zita kuti ndonzi John iye ari Lucifer zvinoreva kuti pane chaaona chakanaka muna John, pane zvaayemura muna John, asi kuemurwa nebenzi ubenzi arifana kuita zvinhu zvisina kururama. Saka isusu tinoona kuita kukuru kuita kwokupererwa nekuti vakadzinga maMPs nemacouncillors edu muparliament vachiti vachinja bato vabva kubato reMDC vakubato reMDC Alliance. Saka zvaakutoshamisa izvozvo ndechekuti vari kudei kuMDC Alliance. Zvaapachena manje kuti vanhu ava iZANU-PF vari kushanda neZANU-PF zvese zviri kuitwa neZANU-PF.
Vakomichi vatataura navo vari kuti izvo pamutemo MDC Alliance mubatanidzwa wakawiriranwa kuti vanhu vange vachiita muonera pamwe munguva yesarudzo, uyezve ipfungwa yakabva kuna Muchakabvuva Morgan Tsvangirai vanove vari kusanotsivirwa chigaro chavo naMuzvare Kupe sekutaura kwakaita dare reSupreme Court. Ivo pachavo vari kuti izvo MDC Alliance inofanira kunge iri pasi peMDCT.
Saka zvaakufadza manje ndezvekuti kana vachiti mubatanidzwa, mubatanidzwa nani? Nekuti mubatanidzwa wavo vakutaura zvaapachena kuti mubatanidzwa wavo Alliance yava kutaura mubatanidzwa wavo neZANU-PF. Nekuti mubatanidzwa wakasiyiwa waitwa naPresident Nelson Chamisa ndo mubatanidzwa wavakaramba, ndo mubatanidzwa wavakadzingira vanhu paramende, ndo mubatanidzwa wakadzingira vanhu kanzu. So mubatanidzwa wari kutaura zvaapachena manje kuti mubatanidzwa wavo neZANU-PF, mubatanidzwa wedu weMDC Alliance mubatanidzwa uri kutungamirirwa naPresident Nelson Chamisa. Nekuti President Nelson Chamisa ndo vakatosiyiwa vapihwa Alliance kuti ifambe ichienda mberi, asi isusu tiri bato rakazvimirira, tataura kuti ibato rakabva kuCongress. Patakaenda kuCongress kugweru tanga titoti bato reMDC Alliance ranga richitoita Congress ipapo ine leadership yakabva yatobuda ipapo ine President Nelson Chamisa neleadership imwe yese inotevera. Saka
mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance vaKilford Hlatiwayo vachitaura vari parunhare vari muHarare. Mutungamiri wezinasu vatakudzwa ngadziore. Vacharamba vari muchitokisi kusvika nemusi wemuvhuro zvichitevera danho ratorwa nedare rekuti nyaya yechikumbiro chekuti vabvisiswe mari yechibatiso inzikwe nemuvhuro. Tabata gweta ravangadziore vawebhesta jiti kuti tinzwe zvaitika.
Nhasi tapinda mudare ndobva tapa chikumbiro chekuti vakuzwa Godfrey Ngadziore vatongwe vachibva kumba.
Saka dare rati kudii pachikumbiro ichochi?
Kwai richapa mutongo nomusombo wemandi. Inoyo vangazove vanenge vari mukati vatoendeswa kuvarerimandi.
O, chii chapa kuti mutongi wadare ati izvo achazopa mutongo wake nemusi wemuvhuro?
Hatizivisi baba. Vamutikisi vamukiri vemhosva vatadawo nyaya yekuti vari kuoposa dei. Isu ndobva tataurawo nyaya yekuti sei vangazori vachifanira kunge vari candidate inopiwa pevo vatongo vachibva kumba. Iye ndokuti ndichambonoziva zvamataura.
Ko, tiri kunzwa kuti izvo vakakuvadzwa nezuro vakwanisa here kuonekwa kunana chiremba kuchipatara?
Vakaonekwa nezuro ende munoona in situations where even police yoga inoarenja kuti vamboonekwa nenana chiremba vasati vaenda kudani. Naivowo vaitobvuma kuti zvomene zvomenemene vakarogwa tsinga dzakakuvara vakatsikwa tsikwa muviri wose.
Saka imimi segweta riri kumirira vangadziore muri kutora sei nyaya iyoyi yekurohwa kwavo?
Inyaya inotinetsei hakasi nekutanga vanhu vanosungwa mapolitical activists vachirohwa, you understand? But danger iripo ndeyekuti zvunhu is now a culture. Even chero koti nhasi dare tariudza zvakaitika izvozvo richitoona munhu akazvimba nekumeso neinei maziso akatsvuka munhu mutsvuku. Saka unotoona kana uri kunhingirikira kuti pane zvakaitika. Saka dare rangotiwo richainvestigata, but kwatiri isu semahuman rights lawyers ndezvimwe zvinhu zvatatojaira kusangana nazvo kuna chitsva mujerusarema.
Nyaya yavari kunyatsopomerwa ndeyechi apa vangadzori?
Vari kunzi vakaita demonstration paimpala. Demo harina kuita, Kuti handingataura hangu zvakawanda but vari kuzvaka participate section 37 subsection 1A criminal law codification and reform act participating in a public gathering with the intention of disturbing public peace and bigot and causing damage.
Gweta ravatakudzwa ngadziore va Webster GT vachitaura vari parunare vari muHarare. Gweta riri kumirira Tawanda Mcheiwa va Ngobani Sithole vanoti havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa nyaya yeImpala car rental nevamwe vakuru vakuru muhurumende. VaSithole vanoti chikonzi chedare repamusoro chakakwanisa kuenda kukambani yeImpala chichida kupiwa midziyo yachakanzi nedare chinotora kukambani iyi asi chakadzoka chisina chinhu chachakabata. Kunze kwemashoko ekuti mumwe mushandi mukuru wepa Impala car rental akati zvinhu zvachaida kutora zvakange zvatorwa kare nemapurisa. Asi VaSithole vanoti izvi zviri kudzosera shure urongwa hwavo hwekuda kubudisa pachena zita remunhu akahaya motokari yakashandiswa mukupamba pamwe nekutochwa kwaMcheiwa uyo akapambwa kuBulawayo musi wa30 Chikunguru.
Nyaya yekupa vanhu vekuImpala magwaro yasvika kuti munhu aifanira kuenda kunotora umbo munhu atinoti ndisherifu akatumwa nekoti yehigh court kuti aende kunotora magwaro aenda akatitumira magwaro ari kuratidza kuti asvikako akaudzwa namaneja wekuImpala kuti magwaro acho oufakazi oumbo hwakatorwa nemapurisa. Zviri zvinhu zvinotidzosera shure sezvo aende kunotora macomputers ngaende kunotora matrackers zvimwe zvinhu zvakadaro zvinoratidza kuti motare yacho nemota yacho. Saka tinonzwa kuti perifudu hana kuita zvinhu nepaungaa.
Ndapi matara muchatora VaSithole zvichitevera kusawana rubatsiro kwamuri kuita kubva kune chikonzi chedare?
Handisati ndanzwa client yedu ichada kuti tiite sei asi kune urongwa hwakati hwoo hwatiri kufungidzira kuti tiutore tichienderera mberi. Tiri kufungidzira kuti inyaya yedu iri pachena. Zvinotinetsei ndezvekuti vanhu vanofanira kutibatsira ndivo vanhu vatiri kufungidzira kuti vakaoromora. Saka pakuenda mberi apa tinoziva kuti tiri kukwira makati asi takatoa kuti tikwire makati.
Takataura nemapurisa svondo rapera vakati ivo havana ruzivo rwekuti izvo Impala iri kuferefetwa nemapurisa. Imi muri kuti izvo Impala yakati izvo zvamaida zvakatorwa nemapurisa munozviona sei?
Ndo zvatinoreva kuti vanokanganwa kuti zvinhu zvacho zvatorwa pachena kungorambawo kuti hapana zvatingavaita. Asi ukatarisa rakanyorwa nasherifu riri kutoti Impala yakatorwa magwaro acho akaendeswa kumapurisa.
Saka muchatora matanho ati VaSithole?
Takatomirira kuti client yedu itibatsire kuti tiende kupi. Tichataura nayo zvese zvachaita tichazobudisa pachena kuti vatereri vazvizive. Toda kuti vatibatsire kuti nyaya yaMcheiwa ive nyaya inoprosecuta zvakanaka.
Mukaramba muchiutadza kuwana rubatsiro kumapazi ehurumende muchaita sei?
Kune nzira dzakawanda wanda dziripo pamutemo wedu kuti zvinotogona kutibatsira ndizvo zvatichashandisa. Asi tiri kufungidzira kuti nekuenda kwenguva tichabatsirwawo tisvike kwatinoda kusvika. Nyaya iripo ndeyekuti umbowo hatovapo. Tiri kunetsa ndechekuti vanhu vanofanira kutibatsira havasi kuda kuuya mberi kuti vatibatsire. Asi tichaedza nepatinogona kuti tisvike kwatofanira kusvika.
Avo vanga vari vaNgobani Sithole, Gweta ravatawanda Mcheiwa vachitaura vari parunhare vari muBulawayo. Studio 7 haina kukwanisa kubata kambani yeImpala kuti tinzwe divi rayo panyaya iyi kanawo mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati sezvo nharembozha yavo yanga ichinetsa kubata. yashuka nguwe kutichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro nemumwe muzvina bhizimisi ari muno muAmerica ari kutengesa iye zvinhu zvekuZimbabwe. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uye kuti zvii zvavari kutengesa. Tinoona panguva ino yeCOVID-19 vazhinji vari kutarisira ivo kunge vachidya zvinhu zvekumusha nezvimwe zvakadaro. Zvii zvamuri kusangana nazvo samuzvina bhizimisi wechidzimai imo muno muAmerica?
Panguva ino zumbani ndo ratanyanya kugona kutengesa panguva inei, pamwe chete nendorani, pamwe chete nemufati chimuka. Izvi zvinhu zviri kutengwa zvikuru. Muringa iri kutengwa zvakare.
Sei muri kuona vanhu vachitenga zvimwe zvinhu izvi zvatinotarisa semishonga yechinyakare?
Nguva ino vanhu vazhinji negati vari kutukira zvinhu zvedu zvechinyakare zviri organic. Tikuona vazhinji panguva ino yeCovid vari kubvunza chaizvo zumbani. Raishandiswa kare tiri kumusha kuZimbabwe kuti kana mwana akangodzati furu chando imwe chando ye vanhu vese yanga iri ngori kumwa yezumbani. Yanga iri nguva yekunwa futi yekupava nandorwani nevanhu vakuru zvese. Saka ndo zviri kudzokera vanhu mazviri izvozvo.
Takatarisa vamwe vana chiremba vanokurudzira zvinhu zvakadai sesadza rezviyo, mapfunde nezvimwewo. Imi munazvo here izvi uyezve vanhu vari kuzvibvunza here?
Zviyo tinazvo, mapfunde tinawo, sadza remhunga, zvese izvi vanhu vari kuzvibvunza uye zvese tiri kutozvitengesa chaizvo munguva inei. Zvikuru sei sadza remhunga redu nezviyo zvedu tinotanga zvakangwa ana mbuya chaivo vanonatsokugona kuZimbabwe uko vonatsozvipepeta zvonatsosira zvakachena zvisina kana chinorumira. Paunongoribika kudai kunhuwirira kwacho, haiwa.
Zvii zvimwe zvamuri kuona zvichibvunzwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika pane zvimwe zvavari kufarira kubva kuZimbabwe?
Vanofarira zvinhu zvakasiyana siyana. Vamwewo izvo zvechinyakare zvinonyanyodiwa, asiwo vechidiki vanofarirawo zvinhu zvakaita sana machin ana majupiter, machizes, maspas, mazoe acho chaiwo, malemon cream tinawo, kunyanya iwaya vanoti maoriginal aityiwa kare, nemachoice assorted aityiwa pachristmas. Aiaiaiwa tinazvo.
Vamwewo vangada zvimwe zvakadai semadora nematsemba, zvinhu zvakadai munazvo here? Uyezve munodzidzisa here vana veZimbabwe vakazvarirwa muno kuti zvinobikwa sei? Nekuti vamwe vanogona kunge vasisazive kuti zvinobikwa sei.
Tiri kutarisira pawebsite pedu tinge tine section yemaresipi, asi tine mamwe makastoma yedu vekuti kana vatenga vanotitumira mapicture ezvavabika. Saka tichange tiri kuronga kuti tinge tine chikamu chatichaisa pawebsite data karapo kana kapopisisheni zvekuti vanenge vatenga zvinhu zvavo zvakaita seizvozvo zvavabika vakatwanisana nezvese vakatidzisa vamwe kuti zvinobikwa sei. Aiwa tinenge tiona zvatinovaitira uyevao makastoma anenge adaro isu zimgoodies.com. tichiwanika zvakare parunhari bhozha panhamba tinonzi 571-505-2607.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington, uko ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pechirwere cheCOVID-19.
Iko zvinotochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu.
Ngamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu.
anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvematambudziko anonzi ari kusangana nevana vanononoka kubata zvidzidzo zvavo kana kuti special education, kuti tinzwe matambudziko avari kusangana navo mukushandiswa kuri kuitwa madande mutande munzvimbo dzakasiyana siyana munguva ine COVID-19 kupa zvidzidzo kuvana. Muhurukuro yedu tabata murayiridzi anoshanda nevana vanononoka kubata zvidzidzo ava, vaJona Masia. Togamuchirai nemufaro muchirongwa chedu, vaMasia. Tiri kunzwa kuti pari kuita dambudziko zvikuru vana vanononoka kubata zvidzidzo zvavo, vatingati vana vane special needs. Zvii zvamungataura pamatambudziko atiri kunzwa ari kusimudzwa?
Tingati kana tiri mueducation, kune vana vatinoti vane maemotional disabilities, vane maintellectual disabilities, kuzoti vane yatinoti autism. Vana vachallenge yavainayo ndeyekuti havakwanisi kuti vangodzidza sezvinongoita vamwe, kuti akabata bhuku akavhura wakutonzwisisa kuti zvinofamba sei. Vanotoda atinoti maaccommodations, kana kuti zvimwe zvirango zvavanoitirwa kuitira kuti vagone kunzwisisa kuti chii chiri kuda kuitwa. Saka zviri kunetsa ndezvekuti iye zvino izvi vanenge vasina varayiridzi vanonge vakavatarira. Saka vakutoda kuti vatarire pakompyuta vozoda zvekuti vanzwisise kuti murayiridzi ari kudzisa ari kumba kwake zvinofamba sei. Saka chiri kunetsa ndechekuti nyaya dzemakombiyuta idzi inyaya itsva kwavari, uye havasati vakunyatsonzwisisa kuti zvinofamba sei.
Mataura nyaya yematambudziko amasimudza aya, matambudziko iyo angagadziriswa sei kuti vana vange vachibatsirika?
Mugadzisiriwo unoitwa tomboti tikatarira zvakaita zvikoro zviri kuAmerica, vari kupa intaneti, vari kupa makombiyutas kumwana mumwe nemumwe wega wega. Saka tototi ipapa apo paita kuti ainzane nevamwe ava nekuti wane access, wane kombiyuta, wane intaneti. Chechipiri ndechekuti vane varayiridzi vakadzidzira, vane unyanzvi hwekuziva kuti kuti ushande nemwana ari kutambudzika nepfungwa kana kuti ari kutambudzika nekumwe kuremara ungashanda naye sei. Saka kunoku vanopa iwaya tati maaccommodations, zvakaita sekuti kuti upe mwana mibvunzo yanga ichisvika gumi, chiitawo kuti ichitapudzirwa kana kusvika mishanu kuitira kuti haanzwisise zvishoma izvozvo asi achitodzidza. Kwozoita atinotiwerewo mamodifications ekuti pamakombiyuta apo pavanenge vari kudzidza pane zvimwe zvinoitwa ipapo zvinovabatsira kuverenga, mamwe masoftware aripo anovabatsira kuverenga, mamwe kungoti kana vakataura ototaipa otonyora zvavari kutaura. Hazvichaiti kuti mwana ndiye ari kuzama kuda kuti pamwe maoko ake hanyatsoita zvakanaka, woita zvekuti azame kunyora nekombiyuta. Saka kungotaura kombiyuta yotodi yotonyora. Saka ndo zvimwe zviri kuitwa izvozvo kugadzirisa matambudziko evana vakaremara.
Aiwa, tinokutendai zvikuru vaMasia nekuwana mukana wekutaura nesu. Manga makateerera kuna vaJona Masia, vanove mudzidzisi anoshanda nevana vanononoka kubata zvidzidzo kana kuti special education teacher muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yadi yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. MDCT inoti iri kupinda musarudzo dzemabielections ichishandisa zita rekuti MDC Alliance. Asi MDC Alliance inoti zviri kuitwa neMDCT kupenga kwemhando yepamusoro-soro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.